A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington, this Thursday, February the 21st, 2019. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Welcome to the Women's Roundtable. If you're just joining us, today we are looking at today's holiday honoring former President Robert Mugabe and the monetary policy announced yesterday by the Reserve Bank Governor John Mangungira. PJ.
To join our discussion, you can call us directly at 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But, ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by liking us. So please go to VOA Shona, VOA Ndebele, and like us if you haven't done so already, so you can join in the conversation.
As you know, today's conversation centers around today's holiday, which happens to be former President Robert Mugabe's holiday, but was declared a national holiday by the government. And we're also looking at what came out of the monetary policy yesterday and how it affects you out there, PJ.
And former President Robert Mugabe turned 95 today. Wish him a happy birthday. And the government has declared February 21st as a holiday dedicated to the youth. There are mixed feelings on the importance of commemorating this day, with some hailing Mugabe for leading the country and becoming the first leader of an independent Zimbabwe, availing educational opportunities and land reform.
But PJ, he also has his own critics. Critics, however, say Mugabe spoilt his own legacy by overstaying in power, not respecting people's basic human rights and letting the country's economy slide through. You know, like now there's a bad economic situation in the country. So a lot of people are saying that it started during President Robert Mugabe's reign. Mm-hmm. Mugabe, however, was taken out of power in November 2017.
Yes, but still there are some people who are still hailing him and saying he did some good job and on the greater part of his overstaying, that's where he went wrong.
Yes, so today we're actually opening up our mics to hear what your views are on today being a holiday and what role you think President Robert Mugabe played, and also the importance of the monetary policy that was actually, you know, unveiled yesterday by the Reserve Bank Governor John Mangungira, how it's affecting you in your day-to-day lives. What are your views? Please come in. You know what to do when you come into the program. Just press share so we can listen to this program. Takawanda.
The biggest question is, do you really understand the monetary policy? Do you really understand the RTGS dollar that the government is talking about? Siyalambulela kuhlelo lwethu lwalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama. Lapho ke esihlaziya indaba eziphathelane labomama eziphatha kubi kumbe eziphatha kahle omama. Zimbabwe, sisithi asihluzeni bomama. Okwalamhlanje njengoba lilikhefu lokunanza abasakhulayo, elaqala ke lilikhefu lokunanza ilanga lokuzalwa kowayengumongameli Robert Mugabe lapho ke afikise iminyaka engamachumi ayishiya galolunye elanhlano 95 lamhlanje kodwa ke eminyakeni empile edluleyo ubeselithakazelela leli langa eyedwa lemoli yakhe. Kodwa ke eminyakeni edlule kwakusiba lamadili abasakhulayo abasekeli bezanu PF bemfisela impilo ende nanku lokho esaphila. Yikho ke kwaba lezinto ezinhle ezenzakala ngumbuso wakhe, kwaba lezinto njalo ezenzakalayo, izehlakalo ezimbi ezenzakalayo ngumbuso wakhe. Waqhela waba mude kakhulu, abantu sebesithi hayi akasuki embusweni ngoba useluphele njalo usehleli kakhulu ngezibopho zakhe ngentambo zombuso wakhe. Yikho okunye sizakhuluma ngakho. Siphinde siphathe njalo asoze sithiye kachana udaba lwe monetary policy ethulwe ngusiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe RBZ umnumzana John Mangujka ukuthi ke thina abesifazane lina abesifazane besise Zimbabwe liyazisisa na i monetary policy lay ichoni sibisibili ezambeni zenu kumbe ezimalini ezikhona emabhanga. Liyalizwisisa yini idola leli RTGS dola? Njalo nxa kuxathaniswa le dola leMelika, ibhondi nothi lona lime njani? Akazange afune ucaca uhulumende izolo emelwe umnumzana Mangujka ukuthi sebesehlisa na isisindo sebhondi nothi nxa liqathaniswa le dola leMelika. Akazange acace khonapho laloba ibuzwe zintatheli zindaba ukuthi isilinganiso sangkhona siyabe singapha. Uthe yena kuzakuya ngokuthi lithengiselana lokuthenga njani emkambo wemali. Yikho ke umsebenzi wona lowo awusoze uhlale usezambeni ezandleni zabo siphatheleni kuphela, usuza kwenziwa mgceke ebhanga phakathi lapho elizabe lithengiselana khona idola leMelika kanye le bond note kanye lamanye lezinye izimali ezinjenge rand la kwele South Africa kumbe ipula lase Botswana ikantike ngale ngasemhlubulweni weMandebeleni akobulawayo kobo Plumtree kusetshenziswa kakhulu irand kule US dollar. US dollar lona lisetshenziswa ngale ngasempumalanga ikakhulu ngase Harare. Ikhoke ukusetshenziswa kwalezi mali liyakusizisa na okwethulwe ngumnumzana Mangujka izolo? Lisithinteke ngocingo kunombolo ezithi 001-202-619-2077 ukuze silithinte lingene elani kuhlelo. Lilakho njalo usixhuma ebulenjini enkundleni yokuzilibazisa ye-Facebook kuVOA Ndebele. Lisilandele khonapho lilobe njalo inombolo zenu zocingo xa lifuna silithinte ngocingo khona lapho ebulenjini kuFacebook kuVOA Ndebele. Asiyihluzeni bomama ilo hlelo lwethu esilalo lamhlanje.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nhasi tiri kutarisa isu zuva rezororo rakadeclarewa iro nehurumende nhasi tichiona kuti izuva rebirthday revaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vazhinji vari kutaura zvakasiyana siyana vamwe vachiti ivo zvakanaka kuti vawanikwe ivo vachirembekedzwa pazuva ranhasi nekuti pane zvavakaunzawo kunyika yeZimbabwe zvakadai sekuve mutungamiri wekutanga pakatorwa independence munyika uyezve vamwe vakati vakaunza dzidzo, vamwe vakati vakaunza yavanoti patriotism uyezve vakati vairemekedzwa muAfrica. Vamwe vari kuti aiwa kwete vamugabe ndo pakatangira kushupa zvinhu munyika. Vamwe vari kuti iyo vaimbunyikidza kodzero dzevanhu. Saka zuva ranhasi iri ranga risingafaniri kuti riitwe iro yatingati yezuva rezororo runonzi iro riri kutonzi iro Robert Mugabe National Youth Day. Saka ndozvatiri kuzeya nhasi kuti mimi unoona unoona sei zviri kuitika munyika pari zvino munoona vamugabe vakafanirwa here kunge vane zuva iro rira nhasi totarisa zvakare kuti nezuro takaona pachiparurwa ipo waro hwemari nagovernor wereserve bank vamangundla apo vaitaura ivo kuti pari zvino zviya zvavakambotaura zvekuti bhondi neus dollar gejyegejye hazvisina kumira zvakadaro saka toda kunzwa kwamuri kuti muri kuona sei izvi muri kunyatsonzwisisa here zvakaturwa navamangundla uyezve munoona nyika ichizoenda kupi mune ramangwana takatarisa zvatakaona zvichibuda pakataurwa ipo navamangundla regai timbonzwa zvataurwa nemumwe muongorori wezveupfumi anga achitaura nemutori wedu wenhauye pano pastudio 7 pamusoro peurongwa hwakaturwa navamangundla nezuro
zvakataura vamangundla nezuro zvakafadza vamwe pakuti vakabvuma reality yekuti 1:1 hapachina vakabvuma kuti rate ritange kuflota vanhu vachitenga willing seller willing buyer and parallel market ndo inenge yakudictator rate saka vanhu vakafara nazvo vachiona kuti pamwe tichara kuti mari inenge ya freely available muekonomy asi ina handisi kunyanyofara nazvo nekuti vamangunja vakanonoka kubvuma reality iyi vamwe vese vanga vazvibvuma kudhara vachizvitaura kuti 1:1 yamuri kutaura iyi haishandi vakaramba vakabatirira 1:1 fiction so it was very reactionary of mangunja kuti aite zvaari kuita number 2 vabva vavhura musuo kune rimwe dambudziko redollarization dollarization yes inobatsira nyaya dzestability asi inobva yauraya competitiveness yeeconomy especially for maexporters edu muchiri kuyeuchidza dambudziko rera rekuti macosts evanhu anenge ava maus dollars andisu hatisi nyika inoprodusa maus dollars saka todzokerazve kunguva yaya yekuti vanhu vanenge vakuwacha madhola nezipo nedambudziko rekushayikwa madhola RTGS chatanga kulose value because of inflation yatirikudza yasvika 10-year record RTGS uchatanga kulose value also because of devaluation ichatevera inevitably because hatina mareserves ekudefenda local currency iyoyi saka pane madambudziko akawanda achatevera monetary policy iyoyi ndokuona kwangu vamangunja should have put all options on the table kwete zvavari kuita zvekuda kubatirira bond iri they are prolonging life rebond indakafara zvikuru nezvekutaura biti achibvunza kuti kusei musiri kutaura nyaya yerand kana monetary policy ichikunetsai ngati we must never lose sight of context when we discuss this thing how many currencies have we had in the last 20 years ndo context yacho and vanhu vane confidence here nyaya dzese idzi nyaya dzeconfidence yevanhu vachaita nenew whatever RTGS dollar tabva mabhera check chichi kwese kwatakabva ende handioni pachita confidence itsva pavarume ava nezanup f panyaya dzemonetary policy saka ndowirirana nezvekutaura vana biti kuti de madini kuoutsourca nyaya yemonetary policy zvazvinenge zvinokunetsai dei vakadaro ndingadei ndichifara not that iam fixated kuti ngatipindei murand iroro asi ndinoti tingadei tichidiscasa
aiwa apo tanga tiri kunzwa imwe nyanzvi yezveupfumi vachitaura izvo pamusoro peurongwa hwakaturwa navamangundla nezuro regai timbochingamidza vari palive feed yedu pari zvino tina Warren Munyama ari kuti tiri tese tina abva tiye ndifonerei ndobva isa nhamba dzake Titus Mukucha ari kuti makadiiko studio 7 ndiri kukunzwai ndiri kuno kustate house muharare kwakadiiko kustate house ndimi mune vaimbova mukuru wenyika ikoko onias ndoro ari kuti amwatching you from Johannesburg South Africa ndini Dr. Ndoro vanoda kupinda muchirongwa nyorai nhamba dzenyu tibva takufonerai asi ndiri kunzwa kuti tine mumwe muteereri ari panhare regai tiende kwavari hallo
hallo makadiwenyu
tiripo tiri kutaura nani uyezve muri kupi
mukutaura naamon Cape Town
ehe taurai tinzwi
ndakukurokotedza mukuru wedu Mugabe akati pabvizo nyangu zvazvo zvinhu zvakazooma atingava shori tereki ongoti makorokoto makore ava ngaawedzepo
saka imii makaita dzidzo dzipi muri kuzimbabwe uyezve muri kuitei kusouth africa nhare dzavo pj Zafadza dona asi tine varikuona vari pano pavakati wandei varikuti vafonerwe Innocent Ngiraso arikuti I can't trust the central bank arikuti warwa vamangunjika unogona kunge wakaitwa hawo nezura asi asi kunyatsonzwa kuti anogona kuvimba nezvavakataura. Samuel Zenda anza watching you ndiri kunokwarisa pe vanoda kufonerwa munoziya zvekuita tipei namba dzenyu tibva takufonerai mupinde muchirongwa. Innocent abvaisa namba dzake watatu kutaura. Philip munhu pedzi hanzi ndiri kuno ndikukuonai ndiri kumasvingo vamwe vari panavo. Ah, pane message yako iri kubva kuna disciple Gilson Madanire hanzi hai sister Praxedes Jeremiah nasisi Mavela sando dzenyu saka tapuwa sando panapa tinokutendai. Innocent Ngiraso arikuti I'm watching you from Gwanda. Munoziya zvekuita nyorai namba dzenyu kuti tikufonerei mupinde muchirongwa kana muchida kutaura nezvemonetary policy mubva mataura kana muchida kutaura muchikorokotedza kana kuti muchitaurawo maonero enyu nezvezuva rezororo ranhasi mubva mataura ipo pano. Amon Mariba ari pano Paddington Sandukwa hanzi happy birthday vamugabe tinashe tinzi chiduku hanzi ndifonerei. Munashe Bokanza ndikukuonai ndiri ku Cape Town. Amon Mariba arikuti happy birthday kushungo amene kuti munani ipapo PJ.
Yeah, lapa ngilopamela Khumalo kuphela kuti salivonani lonke. Kulabo ke abangakangeni kuhlelo lwethu sikhona ku Facebook. Inombolo zethu zocingo zikhona njalo khona lapho ku Facebook lapho esilibukele khona. Libukele libaningi. Nxa njalo ufuna sikuxhume ngocingo ungene lawo kuhlelo ulakho kwenza njalo ngokuloba inombolo zakho phansi khona lapho kuma comments ku VOA Ndebele. Wathi ngithi fahla kancane Mavelas ngokukhulunywe yingcwethi yezenotho ekhulunywe layo kuhlelo olwesishoneni lapha ke umnumzana ubekhuluma ngokuthi abantu baseZimbabwe bakhanya abasayithembi imali yaseZimbabwe yikho ke bafuna ukuthi babe lokhu begcile kudola lemelika. Idola lemelika la ngikhona lalo liyahlupha ukuthi litholakale njengoba vele kungelalutho olulungiswayo eZimbabwe. Akula mpahla ezilungiswayo ezeZimbabwe ezithengiswa kwamanye amazwe ezingaletha idola lemelika. Idola lemelika elingenayo eZimbabwe ilelo kuphela elithunyelwa izizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe ezisemazweni njengaboso emelika ngapha abaseBhilithane abaseAustralia abaseNew Zealand kanye laseSouth Africa. Umnumzana wathi yena umnumzana bithi ubekhuthaza ukuthi lungisanini imali leyi nxa kuyukuthi ivele silibone ukuthi yenana ibond noti kalisebenzi. Iwothani lisebenzise khulumanini leSouth Africa sisebenzise sonke iRand engxenye kungaba ngcono. But abakahulumende vele bona kabafuni ukuthi bazwisise ukuthi ibond noti vele kalisebenzi njengoba lingasoze lisebenzi laphandle kwelizwe lingasoze lisebenze komakhelwane kwaseSouth Africa labo Zambia labo Malawi. Yikho ke vele leyo mali ngabe vele bona bayayihle bayikhiphi njengokukhitshwa kwenziwa idola eleZimbabwe eminyakeni edluleyo yena ke khonapho isaphethe njengomphathi ntambo wezemali. Kunengi ke okukhuthazwa ngabaningi ukuthi ngabe uhulumende uyakwenza kodwa yena akafuna ukulandela khona lokho. Osiphatheleni khathesi sebeza phakamisa kumbe kuthuthukisa imisebenzi yabo njengoba labo bakhona khonapho emkambo wokuthenga lokuthengisa imali. Sebeza kweza ke irate yabo nxa kunjalo. Ikwa kuchileyo ingcwethi yezenotho ikhulunywe layo yeStudio 7. Asazi Marvelous kulabani
ukola. Yes. Hello kola makadi yenyu.
Hello makadi yenyu anza.
Tiri wadi tukutora ni mimuri kupi munaitwani.
Ndinoitwa mukoma Dylan Murida Gomo Murusano ndiri pa South Africa pa Johannesburg.
Taura itinzwi.
Taura. Ndiri kudawo kuti ndiri makoro koto kuna Gushungo. Vachembera vakwegura ava vane zvizhinji zvavakaita nyango zvavo vane zvizhinji zvavakasadzawo zvakare asi tinovarangara mune zvakanaka zvavakatiitira zvizhinji.
Imi zvavakakuitira zvakanaka ndezvipi?
Tinonzwa kufara kunyanya panyaya yeminda yavakasiyawo vaisira kuvanhu vatema kuzi ndakambotarisa zvinoitika sepaswazilanda pavanhu vanopuwa minda inorarama nayo zvakanaka kuti isusu kuda mapolisi zvedu ndeyasingaiti zvakanaka vati urongwa hwakanga vaunza kuvanhu vatema hwakanga hwakanaka chose kungoti chete kuda mapolisi zvedu haasi nyatsofambirana nezvatinoda nezvoda kuitwa munyika uno zvino zvoda kuongororwa bhati panyaya yevhu handinyaya yekuvashora zvakanyanya sereka asi kuti kuda mapirwa rakaitwa chete asi zvavakanga vaita izvi ndinonzwa kuvafarira mu95 dzavasvika because vasingagona kuitwa nevamwe vanogona kunge vachitibatsira saizvozvo
ko pane here zvamungashore kana kuti imi muri kutaiwa zvese zvavaiita zvanga zvakanaka
ya tingangoti mukuru zvizhinji zvacho zvavakazoita vaiva munhu anoratidza kuti akanga ane shungu nevana vake asi kuda vanhu indinoo nyaya yekublema hangu vanhu vanenge vakapoteredzawo nenyaya yekuzoti munhu akanga wongofarirawo kungodyirwawo mari neamai pavakauya maidho vakangosvika vakakanya zvinhu zvokuti aitombodemba dei vakaramba vari bhachura kubva muna92 apa zvanga zvichifamba zvakanaka
sorry henyu apa nda mandibata netsetswa ndasingatarisiri kuti munotaura zvakadai
kungotaura vazadzi but zveshuwa tinomurangarira mudhara akaita zvakanaka chose uye kana dzidzo yayo akanga achiisira yakanga yakanaka chose aida kuti mwana wese aende kuchikoro
aiwa pakanaka
pazongoti kuna gavhena vedu makorokoto nezvavaita havo zvokuramba vachingoramba vaidzokorodza chinhu chimwe chete mazita emari achichinjwa achiitwa sei asi zvavaita hationi kwatinogona kusvika nazvo because we have been in the same situation for several years tingoti takachinja todai saka kuchinjwa kwomubhedha mumba hakuite kuti munhu arotohope zvakanaka tingachinja masaidi emubhedha tikadii but hatina kwatinosvika
aiwa pakanaka pana Talita Dube ari kuti vamugabe aiwa muri kutinyepera zvamuri kutaura kula hanza ivo havasi kufarawo nezvaiita vamugabe
handina kunyatsonzwa mati
ndati pana kola ari pano palive feed yedu ari kuti Talita Dube ari kuti kola zvamuri kutaura haabvumirane nemi
ndepati pavatinanyatsonzwisisa havo tinyatsotaura navo
haiwa vanhu vanobvumidzwa kugarisana imimi mugarai nezvamataura kungotaurawo kwavo
haiwa maita basa hazvina kuipa
haiwa zvakanaka zvakadaro muve nezuva rakanaka
tinotenda nokupinda muchirongwa rambai muchiita basa ramuri kuita
aiwa pakanaka
kupedzisira nyika yedu igarewo zvakanaka because ndo zvandinonyaya kuchema zvokuti dai vatungamiri venyika vagona kugarisanawo pasi vagona kunzwanana vagona kutauranawo mune zvakanaka varinyatsonzwanana nyika yedu ende mberi ndo zvatinoshuvira variga kuita humbimbindoga nokuvandirana izvozvo chete
ndimbobvunza panyaya yemari imimi muri ikoko kusouth africa kwamuri muri kutumira sei mari kumusha nekuti vamwe vari kutumira mari vari kuno sekuamerica vari kuti iri kunetsa kana vanhu vaakuenda kunotora kumana western union nemamwe makambani
taimboita saizvozvo nokutumirawo zvakaita sana mukuru nokudi takatozoona kuti hazvibetseri kutongotora mari iri keshi ukatoisa pabhazi zvitori chipa dhani zvese zviri kuitwa uye munhu anogona kunoona mari yake agona kuichinja zvakare pablack market nokuishandisa saka iye zvinoi zvinhu urongwa huri kuita vakomanda vemabhazi yekuti unogona kuti ukavafonera vanongokuudza kuti kwauri ikoko tiisire muakaunti yedu ivo votoudza vanhu vari kuharare kuti vanopuhwa same time iyoyo izvozvo ndo zviri kubatsira because munhu akanopuhwa iri keshi anogona kutamba nekeshi yake pane kuti aite zvokutumira kuna namukuru kana kutumira nana western union ndiri kuona kuti kutotumira nekeshi ndo kurigona kubatsira because ndo zviri kutovayamura asi hazvisi kushanda futi nokuti mari yacho uriti ukaitumira nguva diki diki yopera uye zvakutoposa kuti negrocery chairo kutoritumira chipa dzani kuti vatengere ikoko
aiwa tinokutenda ikola muve nezuva rakanaka
tinotenda murovo nezuva rakanaka ikoko kuamerica
allright babai
tatenda babai
PJ, you saw me having a laugh there. I mean, the caller took me by surprise, what he mentioned. He said that he felt that former President Robert Mugabe should have stayed single because, you know, the problem came later on in life when he married his second wife. So that took me by surprise. But interesting comments coming up. Over to you.
Mm-hmm. Letiti ya Taruvi ingaru kuti madzimai nasanenge akatsamwa. It seems men are on the phone, I think speaking on their behalf. We don't get this RTGS thing. We need more explanation. Ndoso ndata uro ndijitanga chitu, tijitanga chirongo. Sikadisa ushelo lapa letitia. So, iwe, unofano kupinda mchirongwa. Isa namba zako hapa. Musunduzwa Ndlovu. Utilinjani basakaza aisa pila. Singazikona ngapo Ndlovu. Ukolen Colin. Uthe salibonani emsakazweni kunzima eZimbabwe, imali yeZimbabwe ayisathembisi, sihlala isihlala ichinja njalo nje. Lama ulayo lalaba ulayo usuhlalela evalweni ukuthi isingavuka ingasebenzi. Pho leyo mali engenayo iyavunyelwa kwamanye amazwe na msakazi? And listening from Pretoria, Centurion.
Aiwa, nasipakabaka mazimai uyai pachirongo. Pane vangu wangava mbotunyore randisi kuzoti vacha uya iri. Vangava kuti mazimai pananga ndambuita imwe program. Vangava kupinda mchirongo. Saka tukueza kuramba chifona. Mazimai kana muripo iba imanyora kuti please hashtag mazimai kuitwa tukufone rei. Nekuti chirongo ijinde chenyu asi nasitango tregaiti vurire munu wese. Kuitwa tichinzi wene kuti vamgabe panguva yawe kutonga vaitonga munu wese. Saka ndoswa tatiri panu edu tishida kunzo oti murukuti iregeti mbovere nga Disciple Gilson Madani. Lakuti happy birthday Mr. Mugabe, but you were a dictator, but thank you kuzosera ivu kuwa rizivaro. Dalian Murinda Gomaruti happy birthday Gushungo, tatenda niki makuwaza avaisa namba zake. Dalian Murinda Gomati pafti namba zake. Madani Refarai, and I'm watching you from Uzumba, Maramba, Fungwe. Ndiripa basa zvangu. Mudani Refarait, uya urikuwo kuzumba timbonzo kuti kwakamira sei. Nomen nzara kuti kuri sei tete, ndiri kukuonai zvangu, ndiri kuno kuDRC. Aiwa, pindai muchirongwa muti uzoiko kuDRC kwakamira sei. Jimmy Mpofu ari kuti happy birthday Gushungo, ndobva atipa namba dzake. Paddington Sanda Kuwa, and long live the legend. Gogovana atava kuti it doesn't work, ndofunga waruta ora monetary policy. Kalisebenzi vele. Chawora chinichi, achicha shandi. Disciple abati kuti happy birthday Mr. President, ndakakudirai kuramba muchato. We vamwe vanenge vasiri mudzimai nemurume. Disciple adzoka zvakare, hanzi muchengetwe naMwari. Talita ari kuti zviri kutaura vamwe ava handizvibvumire nini kwandiri Gushungo vanga vasiri munhu akanaka. Ndozvo ari kutaurawo panapa. Madani Refarai anzi team yefinance yakadhakwa pafair. And then Mudara wekwa B, munenge mukuti muna kola.
Yeah.
Okay.
Kulo mulalelo kona ecingweni siyakwamukela uhlelo.
Yeah.
Hello, kunjani?
Ndiripo makadinivo, hai bati nyakuluma ngenzelo kuti vechishone nevake vazwe bijana nevasindebele bonke.
Akula wesindebele noke wakuluma namhlanje.
Bati nasikiliza nje kuphela ukuthi ngashala kobulawayo kakhulu.
Yebo phela.
Ye.
Akukilize ngoba nguwe wokuqala okhulumileyo ngesindebele. So
ngiyakubonga urungwe lapha.
Yeah, yebo phela. Igama ngubani?
Ngicela nje kuphela ukuthi abantu besindebeleni babe kwazi ukuthi isika basifakayo bona sokuthi lingabo phanda amangcwala. Bengabuyeli kundaba ezadlulayo kudala. Ngokuthi sebeyengwa ngabantu besitshonini.
Sikhuluma
ngiyazivisa konapho.
Yes, sikhuluma ngodaba luphi lapha? Oluka Mgabe ele birthday yakhe kumbe olemali emonetary policy yethu lwe ngumankunzi kaizolo.
Hayi konke nje nyangena kuko. Okwaba baumgabe nyambonga kakhulu ngokuthi abantu abaphikisayo namusha baba ngefundo eyamahala.
Yeah.
Yiko namusha sebeqasa ukuphanda ngathi inkuku ephandela amatsiyana etendele yona iyinkuku.
Yeah, I will only. Mungachi taura na namazi muchishona.
Makadi kola.
Tiripo makadi nivemi.
Ataura yenyu tinswe.
Baba wa Mugabe ndinova tenda zvikuru chaizvo chaizvo tisingavarasi chaudano zvodini muzanupiefa hatikwanisi kuti tivarasi. Nokuti ndo vakaita kuti ava vari kutatarisana navo nhasi vamapato anopikisa vakafunda fundo yamahara. Vakakwanisa zvekuti ivhu ranga riri mukati mamaoko mama vachena vaina mapurazi 10-10, 15-15 kana 3-3 kana 4-4 ripfuwe vana veZimbabwe. Right, kuna gavuna uyu. Kana achikwanisa deno zvanga zvichikwanisa iye ndofungidza wakamboti kana bhondi rikadonha ndinobuda basa. Gavuna, kana mari yedu yeZimbabwe isingakodzeri ngatingogara takatongosevenzesa yusa racho. Nokuti iye zvino kana takatarisa pavaisa polisi yavo yemaRTGS. Vanasipateleni vanonzi vanasipateleni pachindevere kana kuti mativigirei pachishona. Vava kutoinda mberi kwavo nechakare kare nokuti mukatarira mbavha inogara iri mberi kwomupurisa. Ipapapa vapuwa go ahead yokuti munhu wese achinje yusa awane bondi awane TRTGS mubank. Saka vanasipateleni vachakukura yusa rese mubhengi kusara musina chinhu, rotowanikwa zvepamusika mukuru.
Saka
pamusika weblack market.
Kwamuri ikoko
matakanzi black, remember our mind is shorter than our hair. Ndo zvendangingoda kuti nditaurewo pazuva nhasi. Ndatenda zvikuru nokuti ndakwanisa kupindawo pachirongwa ichi pazuva rokuti izvo president wedu wokutanga munyika ino vaita makore makumi mapfumbamwe namashanu.
Ndombofunza ipapo.
Kana vasina kugutikana nezvandataura paina anomubvunza, aiwa wakasungunuka kubvunza zvake.
Regai ndimbofunza inini kuti imimi muri kupi pari zvino?
Ini ndiri kuHurungwe.
Kurungwe uku panyaya yemari, saka vanhu vari kunyatsonzwisisa here zvakataurwa? Zvasvika here ikoko? Zvakamira sei?
Isu takatozvinzwira ipapa pastudio 7 mamiriro azvakaita. Ndo patakatozvinzwira. Ndakabvira kare ndichingoiteerera ndichiti ndizame kuti ndipinde vasi. Nhasi ndongoti laki rangu riri pabirthday rapresident, ndinoraita kuti ndipindewo pachirongwa.
Aiwa, pakanaka, pakanaka zveshuwa. Saka musati maenda henyu hamiru kana mune maita masei iyo holiday.
Ano, ndichimboti pamizvo zvishoma shoma.
Pamidza izvi.
Pamutauriri wapedza kutaura ndichizokwanisa kupinda inini. Zviro kwazvo baba vakakanganiswa namai. Nokuti mai vakabvunza mubvunzo wokuti what is warfare. Havanyasi kuziva kuti ivo baba vamugabe vanga vachiita masources vari kunana Ghana kwavakauya namaisani vakasungunura nyika. Saka vobvunza kuti chinonzi wovheti chii, mubvunzo unofudzwa nomunhu une only chipatara chinowanikwa muno muZimbabwe chiri kuBulawayo chinonzi Shanyeni.
Kola, aiwa kola, hatikedi kutuka vanhu.
Vagumbo.
Vagumbo, hatikedi kutuka vanhu.
Kugumbuka, ndagumbuka, sorry.
Hatikedi ndire kunyombana zvedu.
Chikwazisaiva vaviri vatatu vemhuri yenyu.
Vemhuri yangu ndinokwanisa kumhorosa mwana wangu mukomana ari kutriangle. Kwozoita musikana mukuru futi anotevera mukomana ari mukaro mutaunu.
Aiwa,
kwoita mumwe musikana ari kukarigoko. Nejaya randinaro pano paimba.
Iyo nhasi maswera muchiitei sezuva rezuro rokudai?
zuva ranhasi ndasara ndigere zvangu nokuti izuva rezororo. Ndandichitori namatare ndaichitori zvangu nawo okuti kamwe kamwana kakukasikana kakangopuwa vomimba nomwe munhu. Ndonyaya ndaswera nayo.
Aiwa, pakanaka. Saka mukwasha uyu mamu mamutema pakunda.
Ndangomutini nekuti kodzero dzokuti utaure neni pane zvandangopawo zviviri zviga zviviri zvitatu ndandichitaurira zvangu zvikuru namai vacho. Ndangovapa zviga zviviri zvitatu kuti kana muda kutiwirirani zvino mundofanira kuzadzisa makadai makadai.
Handizi.
Kuti hana yangu isunungukewo.
Musarwa.
Zvino akurwa akurwa kuya kuya munoziva kuti takasiyira mbwa dzinonhuwisana muswe padzinosangana.
Vakugunosi.
Dai vateteka. Sorry zvenyu kupinda munyaya dzepolitics but ndandisingadi.
Taurei.
Bato riri kupikisa rina baba vamonzora ngavazive kuti ndo vanhu vokutanga vezvetcitu. Uyezve vanhu vakadzidza kana muchingotora ivo vachiti takahwina kwesuma exed akaenda papi. Ngavazive izvozvo nokuti ava pavakatanga kuti izvo hurumende haifani kugazeta mari yavanhu vashandi veindastry side vanojenarita mari ngavataurirane nava vanosevenzera. Ini I was one of the VCTU people. Saka ndo pavakatogara vauraya vachizama kuti vapinde pavandoda kuti vagozotikotsosa nhasi. Baba vamugabe vakava vati izvo you are free and fair to for your to form your own opposition party. Nhasi uno vakutitemesa musoro nezvinhu zvisina netsarukano yese.
Aiwa. Tinotenda chaizvo nhasi mambo tisetsa ipo kana pamuve nezuva rakanaka vagumbo.
Ndinotenda zvikuru.
Baba ye. Ndirikuti tine mumwe muteereri zvakare regai tiende kwavari. Hello.
Hello.
Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muutana wamabvudza ndiri kuno kuBotswana kuFrancis Town.
Taurai tinzwi.
Ndinokutendai zvikuru istation yandinoteerera usiku nemasikati. Baba uri kutaura handizivi kuti ndiwe kumusha kupi iwawa kana vachitaura zvavanotaura izvozvo. Ngavazive zvavanotaura. Vane vana vari kutaura kuti vakarwarodza nhasi vachazvara vana mangwana. Vachada upenyu hwakanaka. Kana baba vachitadza kuvaka foundation yakanaka pavana vavo ngavarege kutaura zvinhu zvisina kururama pamberi pevamwarume. Kana vana Monzora vakafundiswa nawo Mugabe vakamona Mugabe ari kufundisa Monzora.
Aiwa regai tichibva ipapo nekuti ava vauyawo vachitaura pfungwa dzavo, imimi chitaurayiwo dzenyu dzamuri kuda panyaya iri mudandaro iyi. Tombosiya kola nekuti vagumbo vanogona kunge vane zvavo zvavanga vari kutaura, asi ngatichiregei kuti tirwisane.
Tofanira kufundisana.
Panao Mugabe
kana birthday yacho yaisingafaniri kuwapo. Haitombofaniri kuwapo zvachose, haimbofaniri kuwa holiday. Ndinoona kuti wai wakaisa holiday munhu asisi panzvimbo yacho. Because mukatarisa upenyu hwatiinawo zvese kushata kwazvakaita izvozvo ndiye akapa kufundisa kuno purezidenti aripo iko zvino izvi. Ndiye ari kuteerwa nzira yake yaakaita. Yaasina kugadzira zvakanaka. Dai Mugabe akagadzira nzira nyika ino zvakanaka, vana Munangagwa vanodai kutonga zvakanaka. Saka Munangagwa history yaainayo yekuti apinde mupolitics ndeya Mugabe. That's why ari kuteera munzira yaMugabe, but he doesn't have vision yemangwana yaiitwawo nababa vake. Nhasi unotenzi tine holiday kuti ndi president wei. They should know kuti Zimbabwe iri kunzi Rhodesia, tanga tiri 1-1 in a count.
Mm-hmm.
Which is the highest currency in the world. For 37 years, takasika to zero.
Mm-hmm.
To national tomunia tomkaza papa with Mugara holiday.
Mm-hmm.
There's no sense. Takutenga chingwa $1 kana $2. What only your dollar put in years? Didn't know which is $2 in the whole world. Hakuna chingwa takatewa $2. We are the highest petrol in the world. President, no mira pa radio with it and that petrol. You have a minister, we energy.
Mm-hmm.
Sure. Murume wandi rwadziso.
Mhm.
Ndi atindipinde muchirongo.
Pana maini ko vari kutanzi Simavelas, you allowed that guy to bad mouth ZCT. You let this guy defend them too. Saka mune vari kuti imi mazva muri kutaura zvakanaka. Ipapo pana pa hatina divi ratinote mataka takarerekera tikona Tarita C Dube.
That's why madam tichiku Tishuku fari rai.
Mm-hmm.
Asa enda kuzati ndi no terera station hiyo usiku ni maskati. Every 6 o'clock in the morning ni 7 o'clock mani. Ndi vengi ndili pa studio 7.
Mm-hmm.
Enda isi zwara ngure kutanga kutawara pa studio 7. Munyika imo momo wanwe mu Zimbabwe wana lese wakabere kwa after 1980 hawazi history ya Zimbabwe.
Mm-hmm.
Wanu zia history from 1980 usikanasi. Kwa kumasule kwa haku inei. Wanaweda wacha ziwa, wana sekuru wangawa after 1980, mm-hmm. before 1980. Nendawe munu wani.
Mm-hmm.
Marume, kati wake nyika yedu, ngatire kikutuka wamu walikita maopposition, nikuti mudiki.
Mm-hmm.
Mwana mudiki unotonga, unogona kujora munu mukuru, akurasika.
Mm-hmm.
Kana wati ziwa kumisha kuwa mkuti mwosa ino tanga pa mwana mudu kuchizenda kwa kuu. So sino rewa nga wazi. Kana wale mashona.
Aiwa, manyaso tipafungwa dzinyu. Tunotenda cha hizo muvenezu varakanaka.
Zaganaka madam.
Bye bye, PJ.
Mlale lila po kati kuluma. Ngumunya kati ege wa kuluma. Tinte ngotingo. Ese urungwe hao kate kanya esegela umunumzana Robert Mkabe. Iko kabantu sebe vuge ngolaga ukuthi kumele anga kuluminjalo. Pati ukululegile ukuthi laya ape umbono wake. Njalo tinanjenge Studio 7 si yamelanga kwele. Asisegeli ZANPF, asisegeli MMTC, asisegeli lutho kwezombusazwe. Sime njengo ngabantu abamelele izifiso zabantu ukuthi bazikhulumele bona ngokwabo abakufisayo. Nxa ukuthi bafisa ukusekela umnumzana Robert Mugabe, ukusekela umnumzana Mnangagwa kukibo lokho. Thina akula lutho esingakwenza. Linake nxa njalo lisekela abamabandla aphikisayo kukini njalo njalo asilawo amandla ukuthi siliyalise ukuthi lisekele umnumzana Mnangagwa kumbe lisekele uChamisa kumbe lisekele uMakhupe kumbe lisekele bani wonke oze kombusazwe. Thina sime phakathi laphakathi sinika icele lonke imbono yabo.
Ndirikuona regai timboverenga zviri kutaura vamwe vari pano palive feed yedu pari zvino PJ. Pane vazhinji vari pano vari kuda kuti tivafonere uyezve vari kutaura pfungwa dzavo. Vazhinji pana Talita TC Dube ari kuti ndifonerei abvaisa namba dzake anenge ari paBritain apo. Ari kuda kufonerwa. And then pana BT shows ari pano, disciple madanira ari pano zvakare. Pane vazhinji vari pano PJ vari kutaura pfungwa dzavo. Asi sekutaura kwauri kuita pano tinotema tisina kwatakarerekera. Saka munhu anouya achitaura pfungwa dzake uyezve toda kuti vanhu vagarisane zvakanaka. Saka
tukane
pasava nevanokandirana makobvu kana matete. Disciple Madanire ari kuti anzi tinokutendai Studio 7 for not being politically biased. Aiwa tinotendawo imimi, asi pindai muchirongwa ndechenyu nekuti tinoda kuti muuye pano muchitaura zvamuri kufunga imi chatisingakurudzire chese kunyombana. Sekutaura kwandaita Talita TC Dube anga anesu kubvira patatanga, ndinoshuvira kuti tichavabata.
kuitira kuti vaite sei vapindewo muchirongwa vataure pfungwa dzavo. Mainiko kana muchidawo kupinda muchirongwa nyorai namba dzenyu tibva takufonerai muuye pano mutaurewo pfungwa dzenyu. Mainiko ndinovaona vachishare kakawanda chaizvo malive feed edu Studio 7. Tinokutendai. Uyezve tinoona vachiuya pano vachiyananisa zvinenge zviri kuitika pano apa. Saka tinokutendai kune avo vachangobva kupinda muchirongwa nhasi. Tiri kutarisa isu zuva ranhasi iro rakatarwa nehurumende seholiday kana kuti zuva rezororo apo vari munyika vari kurangarira zuva rekuzvarwa kwava Robert Mugabe. Uyezve rakabva ratonzi Robert Gabriel Mugabe National Youth Day. Asi vamwe PJ vanga vari kushora kuti sei rakanzi Youth Day. Rakadi kupuwa rimwe zita ameno tunopona
zita chanofanira kutondera ndechekuti zita zuva iri rakatanga richinzi 21st February Movement. Apo vechidiki vezanu PF vai korokotedza vamugabe vachicherechedza kana ku ujabulela lelo langa lokuzala kwaMongameli Robert Mugabe. Iko ke laqala vele kungabasa khulayo kungabantwana bezikolo ababuya besenza imbukiso yabo ku 21st February Movement. Iko ke kwathi ngokuya kwezikhathi base becabanga ukuthi nanana balinanze leli langa bali bahloniphe uMongameli Robert Mugabe ngokulipha ibizo lokuthi National Youth Day, Robert Mugabe National Youth Day, kundana lelanga lakhe lokuzalwa. Kodwa ke kwaqala kuyi 21st February Movement.
Aicho kwa DPJ taiwaona vakapfeka maskafa ready 21st February kuchitwa mabiko kwakasiyana siyana. Asi tine mutereze gaitende kwavari. Hello. Alo mutereri. Alo kola. Mutereri amene ndofunga vachiri kuuya. But regai timboona pana pa clockless. Alo kola makadi yenyu. Alo.
Tiripo makadi yenyu.
Tiri wadi tsutsora nani
muri kupi? Yalo.
Ehe muri kupi mukwasha tsutsora nani?
Ya nyika mutema ndiriko Pretoria Atlantic.
Taurai tinzwi.
Ya ini ndoda kukorokotedza President Robert Mugabe. Chirungu chotorwa muno moso chakatosiyana zvachose nezvedzimwe nyika. Ndakadzidza kuda kwakombat Robert Mugabe sandinovaronzedza vane mazuva akawanda mukati mekurarama kwavo.
Kopanyaya yemari yakaturwa navamangunjika nezuro munoiona sei?
Ya panyaya yemari inini kana seme zvangu ndinotofara zvikuru kwazvo kuti vamangunjika vakaita zvinhu zvakanaka. Nyika yedu yoga chete ndiyo yoga chete isina karenzi. Saka zvinhu zvakanaka kuti Zimbabwe ive nemari yayo. Kana tinge tichizourudza zvedu kana ngavhalu yacho iyo hazvina basa asi tine cheduwo. Sandozofaida zvokatepezei. Iyo nzira yavakafunga yekuti paite kuti pata mutero vanhu vapedza votendesa mari. Zvinobvirirai tiri plani yakanaka iyo kuti mari idzokere bank kuvara bizeti. Nokuti handimona kuti vanoti kana vachinge yasvika 10,000 yotoa kubhengi nobhengiwa. Zviri right izvozvo. Ndokuti mari igone kucirculata. Mari ikaramba iri muvanhu inovigwa uye haina zvainoshanda. Nyika iramba ichingoshota zvunhu mari yakavigwa mugomba kana kuti mumba mumunhu. Saka vakaita system iya yakanaka kuti ichaita kuti mari idzokere kubhengi uye mari icirculate zvozvimire zvakanaka.
Aiwa tinokutendai nemaonero enyu muve nezuva rakanaka. Bye-bye. PJ, we're hearing that from one of our callers. He's saying that he welcomes the Reserve Bank Governor John Mangunjika, what he did yesterday, and he also wishes the former President Robert Mugabe a happy birthday because he says he feels that he literally educated the people that were under him when he was the president. He says when Zimbabweans speak English, people can understand them because they're educated. So he says that's a takeaway that he has.
Yeah, all the people that are praising him are praising him for the educational policies that he had since the independence. But later on, they are saying he overstayed his welcome.
Chinzwa izvataurwa napana pamadani refarai hanzi ndokumbirawo if possible Studio 7 kuti mufonere the former president His Excellency Robert Gabriel Mugabe angotaurawo please 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 tirikuda kumbonzwa izwi ravo. Ah, tishaedza zvedasi parizvi ndofunga izvezvi vari mumabiko ekutaona mapicture akawanda chaizvo nasi vanga vane mhuri dzavo vanga vane ivo nevana vavo nevazukuru vari kumba kwavo ku Blue Roof saka parizvi ndofunga vari pamabiko asi madanire farai ari kuti ndasuwa izwi rava Mugabe.
Tisha try kuti tinge tichivawana. Siyalamukela kuhlelo kulomlalelo khona nokuthula.
Yebo, linjani?
Hayi nyaphila, kunjani?
Hayi kuthulile ma.
Hey. Kuti sikuthi ndeye ngocingo ungaphi kwelizwe?
Ngokubulawayo eCouth Park.
Yebo vele. Ah, ngowesifazane wakuqala ongenileyo kuhlelo lwethu lalamhlanje. Siyakwamukela ngenjabulo. Indaba ezimbili ezisibetheyo. Udaba lwekhefu leli ele Robert Mugabe National Youth Day ulibona njani?
Siyabonga ukuthi bamkhumbule laye umdala njengoba wayengumongameli wethu, sineke sikhulume okuningi ngakho, kodwa siyabonga. Akunento esingayitho, siyathakazelela lathi sijoyine.
Sithi abe le mpilo yende. Ikanti ke kudaba lolu olokwethulwa kwemali kwembiko yezibopho zemali, i-monetary policy yethulwe izolo ngosibalukhulu webhanga elikhulu lesizwe Reserve Bank of Zimbabwe, uMnumzana John Mangujka. Uyayizwisisa na i-monetary policy ukuthi vele ilethani esambeni?
Angizange ngaba lethuba lokuyilalela, bengibambekile kwezinye indawo, kodwa ngibalisisile nje okunye okuthiyeneyo lokuthiyeneyo. I-monetary policy leyi ephumileyo ivele ayisincedile ithe njengabahlali beZimbabwe ngithi kumbe phakathi komphakathi. Engikunanzeleleyo ukuthi naso kukhulunywa ngokuthi ibhondi selisiba ngama-RTGS, kutho ukuthi asisela mali esilayo. Sikhumbula ngemuva kumbeni kuma-2008 abantu ababesebenzile baba lamapenseni emabhenki bathengisa ama-properties lani, imali yakhini ngama-issues bengasaphathanga lutho. That means lakhathesi njengoba selesithi imali esetshenzwe ngabantu labasenzileyo emabhenki isiphenduka isisiba ngama-1, 2, 3 or 4 as compared to US dollar, kutho ukuthi siyasiharasa kakhulu, especially njengathi umama singabo umama abakhangele izimili, phela obaba abasebenza kodwa yithi esikhangele izimili sithenga ama-groceries, badala ama-fees, ama-renti lakho konke okuthiyeneyo. Kutho ukuthi ma ule 4 bond usine 1 US dollar or futhi lali 1 US dollar langikhona alikho. So mina ngibona ngani ukuthi sinedisi ngalithi njengabahlali beZimbabwe.
Ukhuthazani-ke ukuthi ngabe kuyenziwa? Abanye ngabathi ngabe kuyasetshenziswa irandi lakwele South Africa, abanye njalo besithi ibhondi not kalihambe kusetshenziswe lona idola leMelika kuphela kungasetshenziswa ezinye izimali, kumbe njalo abanye besithi kaliphenduke idola leZimbabwe, singaba lilizwe elinjani elingelamali yayo?
Yona imali yethu siyayifuna, kodwa sikhangelele isimo esikiso khathesi ukuthi sizoyithola njani sisehlile kumentela esilakho. Nxa kungenzakala basikhulumele kumbe labomathelwane sibe lalo irand for 10 billion besalungisisa, ngoba isimo asinandanga sibili. Ngoba lingacabanga ukuthi uvuka usiya emsebenzini kumbe uhola 400, 300 US dollar, kunzima kakhulu ukusiphatha, kuyasindezela, kuyasehlula, but asilamandla ukuthi singenzani. Siyakhulekela nje ukuthi ngayo uNkulunkulu uyabaphathisa ama-leaders ethu asicabangele.
Mcebo bani-ke ongalinika uhulumende nga nxa bethe bakubuza bathi Nkosazana nokuthula akusinike icebo ukuthi senze?
ucela ukuthi bakukhulumele labo makhelwane sisebenzise kumbe iRand ngoba i-dollar kathi sikukhanya kuyehlula kube njengakuqala lapha sibe sasebenzisa iRand kungakabuyi US dollar besasidingela elinye itshebo esingaliyenza ukuze lathi siphile ube kwazi ukuthi nxa usebenzile at the end of the day la wenza something.
Hayi sibongile kakhulu asiswami ungabingelela ababili abathathu njengoba usitholile ithuba lokuthi la ungene emoyeni.
Ngithanda ukubingelela iMiliyani, ngibingelela lezizalwane zonke nje zeZimbabwe lani khona ngapho elisiphathele umsakazo. Mina nginginokuphila ngiyi-candidate yezapho kuwadi 28 kuma-elections abuyayo. Ngithi la kubalaleli ngicela lingivotele, livotele omama ukuze bathuthukise isizwe seZimbabwe.
Oh, nguwe unokuthula Ndlovu engike ngakhuluma lawe ngaphambilini.
Yebo, nginokuthula Ndlovu.
Ye, wena akabusichazisele ukuthi ungenile ke ufuna ke ukungena kumncintiswano wokuthi umele uward 28. Kuhamba njani ke lapho?
Siya emanating court kusasa, ngisese aspiring candidate kuthithi sizakwazi kusasa i-training candidate. Lapho kuyikuthi lami ngikufisa ukusebenziselana labantu be-Country Park ukuze sithuthukise u-Country Park wethu ongelammeli okhona khathesi. Mina ngifisa ukusebenzisana laba zezakhamizi ze-Country Park sonke sakhe u-Country Park.
Ubalethela nguquko bani ehlukene lalabanye abantu abafuna ukuncintisa ehlukene lalo kade khona khathesi?
Mhlawumbe ngeke ngithi ukuthi ehlukene lalo kade khona ngoba kade ngakasebenzi, kodwa ngithi njengami mina okokuqala ukuthi sithuthukise u-Country Park. Ziningi izinto ezingenzakaliyo esifisa zenzakale. Kuyukuthi ngifisa ukusebenza lama-section wonke jikelele akhona e-Country Park. Ukulwisana silamathiwegi adubukayo, asilamigwaqo elungileyo. Ziningi izinto ezenzakalayo e-Country Park esingazilungisisa okokuthi khathesi besingelayo osimeleyo. Njengoba ukhansela wethu wayekhona kazange asebenze ngowaphanga wadlula emhlabeni, ngiyafisa mina ukuthi nxa ngingena sizosebenzisana lezakhamizi zonke ukuze sithuthukise u-Country Park. Ngisithunywa sabo, konke abakufuna ngikwenze ngizohamba ngiyebamela e-chambers.
Hayi sibongele kakhulu. Nkosikazi Ndlovu kumbe nguMandlovu?
Nkosikazi Ndlovu.
Nkosikazi Ndlovu. Heyi, ikhosikazi likaNdlovu. Ulibuyele langa elihle, Nkosikazi Ndlovu.
Hayi siyabonga.
Hayi kulungile. Marvelous. That was Mrs. Nokuthula Ndlovu. She wants to register to be nominated to contest the Ward 28 in the Bulawayo Council elections because that position has been left vacant because of the death of the councillor who was there. So the nomination court is sitting tomorrow and she wishes to contest as a representative of ZAPU
very
in Country Park. Yeah.
Very interesting. To all those that are on our Facebook, varipano pa Facebook page, biwe chona ndambona network iri kumboenda ichidona. Tinokumbira regero rasi, tinokutenda imese, pana baba BT's show, nevanga wate ndifonerei, asi nare zenyu, but ndrukunzu kwa kuti, nguwe edu ya chikanana. Saka tinokumbira regero, kune vesi, vanga wataza kupinda mshurongo, asa atiruku kuona. I thank you very much to all those that actually made it to the show and for contributing, and we hope that we'll meet again next week. Panopa Women's Roundtable. I'm Marvelous Mtlanga Nyahuye, saying have a very good night.
And I'm Praxedis Jeremiah. And I'm Praxedis Jeremiah. Thanking you all who participated in our program today. Sithanda kuthatha leli thuba lokuthi sibonge bonke abanelise kungena kuhlelo lwethu lalamhlanje, lalabo kade besisekela bebukele enkundleni yokuxhumana ye-Facebook. Lisilandele njalo ngivikelizayo. Oselivalelisa, uPraxedis Jeremiah.